Simwe nyanzvi dzezve matongerwe enyika dzinoti zvinhu zvikasashanduka munyika, vamugabe varamba vari mutungamiri wenyika, zvinhu zvinogona kuramba zvichioma sezvo vamugabe vave mukweguri uye utano hwavo husina kumira zvakanaka. Nyanzvi dzinoti kusava neutano hwakanaka kucharamba kuchiita kuti vamugabe varambe vachitadza kuita basa ravakasarudzirwa izvo vatori kuita, kunyange hazvo vemuzanu PF vasiri kuda kunzwa nyaya iyi. Zvinogona kuitika ndezvekuti kana vamugabe vakakunda musarudzo dza2018 vanoramba vachitonga kudzamara bato ravo raita kongresi yaro muna zvita 2019. Pakongresi iyi vamugabe vanogona kuti vave kuda kuenda pamudyandigere vodoma munhu anovatsiva. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti munhu anodomwa navamugabe uyu anofanirwa kunge ari munhu asina divi raakarerekera, sezvo mubato irimu ine zvikwata zviviri zveG40 neTeam Lacoste izvo zviri kuburitsiranawo makano. Vatinei Mukwewa ndiwo murongi wemabasa musangano reAvameli Human Rights Lawyers Network. Vachipa mafungiro avo panyaya iyi, vamukwewa vanoti vamugabe havakwanise kuita zanondega pakusarudza munhu wavangade kuti atore matomu kana ivo vave kuda kuzorora ndokunge vakakunda musarudzo dza2018. Vamukwewa vanoti bumbiro remutemo yenyika harivumire izvi.
President kana vachiresigna vanofanira kunge patori nemunhu atori vice president akatomirira izvozvo. Kuti vangodoma kuti nhingi tora matomu hazvigoneki, nekuti ivo vakangoresigna automatically munhu anenge ari acting president hanchiviko zvino vanochinjana. Anenge ane 10 yekutora ndiye anobva atotora ipapo, zvobva zvatoenda ipapo. Pabumbiro remutemo wamugaba hakwanisi kudoma kuti nhingi chitora. Chavanokwanisa kungogona chete ndechokuti by operation of the law the next vice president akutevera ngaatopinda.
Mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana navamukwewa kuti bumbiro remutemo yenyika rinopanzira nhatu dzekuti mutungamiri wenyika vangasiye sei basa. Nzira idzi dzinosanganisira kubva pachigaro nekuda kwerufu, kubva nekutaura kuti ave kuda kusiya basa, kana kubva nekuda kwekuti dare reparamende rinenge raona zvakakodzera kuti mutungamiri wenyika vasiye basa. Asi vatambo vanotiwo manzwisisiro avanoita bumbiro remutemo panyaya iyi ndeyekuti vamugabe vanokwanisa kudoma munhu wavanoda kuti atonge kana vakakunda musarudzo dza2018.
Vamugabe vane chinhano chiripo nemubumbiro remutemo pasection 100 yekuti vanogona kuti voti ivo pavatevedzeri vavo vaviri havaoni pane angakwanisa kupedza chinhano chavo chavanga vasarirwa nacho chokutonga kana kuruti vakuda kusiya basa. Ipapo section 100 yebumbiro remutemo inovatendera kuti vanotora minista asiri vice president kuti agopedzisa chinhano chavo. Vanokwanisa kuchiosarudza minista mumwe wanonge vachida, vakaona chero vanhingi varivo vari nani ndovanokwanisa kutogwa vagoiswa pachigaro chokupedzisa utongi hwavo.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti senzira yekuda kuchengetedza mhuri yavo uye upfumi hwayo, vamugabe vangade chose kudoma munhu wavanoda kuti ave mutungamiri wenyika. Vamaposa vanotiwo kunyange izvi zvikasave zvirimo mubumbiro remitemo yenyika, vamugabe nebato ravo vanogona kuvandudza mutemo kuti izvi zviitike. Asi vanoti vane chivimbo chekuti ruzhinji rweZimbabwe rucharamba izvi.
Yes, tiri kuzoona kuti vamugabe vangangoda kuti vasarudze munhu achazotora kubva pavari kana vakwanisa kuhwina maelections. Ngatitei vahwina, munhu angangozowanikwa achisarudza umwe munhuwo zvake kunyanya kunze kwemavice presidents avo. Saka tingoona sekuti vachangoverekana vaita zvavajaira kuita. Munhu anoti kana constitution isingataure zvavaruda kuita ivo, vanongomuka vaishandura. Asi kana takatarisa maZimbabweans nekutambura kwataita, nhamo yatose yatiri kuonai iri kukonzerwa navamugabe nezanu PF. Saka sesu sezapo hatinyanyi kuona kutarisira kuti vanhu vachavavhotera zvakare. Ipo hapana munhu ane pfungwa dzakakwana chako chakangavhotera harahwa ine 94 years chisioneke.
Asi vamwe vanoti zinyekenyeke riri mumapato anopikisa uye kutadza kuve nemushandira pamwe wakasimba mukuedza kubvisa utongi hwavamugabe nebato ravo rezanu PF ndizvo zvichaita kuti vamugabe vakunde kana vakakwanisa kukwikwidza musarudzo dza2018. Mukuru musangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku ndemumwe weavo vane maonero iwayo.
ZANU-PF ichangotonga kwete zvaya zvekuti inowana 50% asi zvekutowana kana 70% yevanenge vafota. Izvi ndizvo zvitaura nekuti ndiri kuona minongedzo zviri kuitika yakawandisa. Munongedzo wekutanga ndokuti nyaya yekutaura zvecoalition yakutotikanganisa pakuti yakuita kuti vanhu vange vachingotaura zvecoalition ichitaurwa kuma atingati matable talks maboardroom. Asi hapana kana bato riri kuenda kuvanhu, vanhu vari kunetseka nemararamiro avo ezuva nezuva zvekuti ZANU-PF ndokwairi kuwanikwa ichitokupa imbeu zekurima ane presidential input. Izvozvi mvura yakana kunyangwe yakada kuti wandei vanhu vakutasa chakohwa zvakanaka zvitaa kunge ZANU-PF yavabatsira kukohwa. Chose zvimwe nyaya ndedzekuti vanhu vagara havachaoni zvingavabatsira zvinobva kumapato anopikisana kuti anenge awandisawo zvekuti ruzhinji rwakuitasa kuti vakuluza confidence in opposition.
Mugwaro rakabiritswa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI rinonzi Zimbabwe Probable Scenarios and Possible Outcomes 2017 and Beyond, mune maonero akasiyana siyana ekuti ramangwana renyika richange rakamira sei munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukuru mukuru weZDI vapedzisairo hanya vanoti sangano ravo rakaita ongororo yemamiriro angangoita zvinhu munyika mune ramangwana senzira yekuedza kugadzirisa matambudziko ari munyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Taurai Shava.